Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 1st, 2020, a brand new year. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we want to hear your New Year resolutions and any thoughts you may have on what could be in store for the coming year.
Many Zimbabweans in the diaspora have had to carry the burden of financial and material support for their kith and kin back home because of the deteriorating economic conditions.
2019 has definitely been a very difficult year for the populace in general, as the economy has continued a downward trend throughout the year.
Hopes for a better year have been dashed by the grim spectre of yet another drought that looks imminent because most parts of the country have not received any significant rainfall so far into the farming season.
Meanwhile, the government has continued promising people that it has implemented measures to arrest the runaway inflation, but indications on the ground are that there is nothing, almost nothing, that is showing any positive move.
Tonight, we want to hear your thought on what you think about the prospects of the brand new year that we are starting today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are live streaming on our Facebook pages right now. You can go to VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Zimbabwe.
Mashoko makura. Ikuti vaende kwese ikoko.
Yes,
Jonga. Waopa here mari dzekufambisa hanzi mafuta ekufambisa akakwira mutengo.
Havanoshandisa sola.
Sola. Ndizvo zvichaizvo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira kuti mugore riri ku 2020 ratatsika nhasiri. Shanduko inofanira kunge iripo handiti. Nekuti gore rapera ra 2019 nyika yaichema kuti zvinhu zvakaoma, hakuna magetsi, hakuna chiasai vakakurudzira kutaura nemumwe wangu yekushandisa masimba ezuva, solar energy. Ndezvimwe zvezvinhu zvinorerutsa ndima. Koitawo nyaya yekuti mvura iri kunzi hakuna mvura, nyaya yekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muSouthern Africa hanzi nevakawanda tinonyanyomirira mvura yemudenga kuti ichanaya, kuti akamboshandisawo yepasi yekuita mabhohoro, toita madiridziro nezvimwe zvakadaro, ndezvimwe zvinotarisirwa muna 2020. Ndo zvandiri kukupaiwo ini zvandinofunga zvinosimudza kana kupundutsa nyika. Tida kunzwawo imimi kuti muri kuti chii. Nhasi tiri kutarisa 2020 kuti chii chaangadai akachengetera vana veZimbabwe zvamunoshuvira kuti zviitwe nekurudzira zvamunopa kune vari mumasimba. Tichitarisawo zvakare kuti 2019 tapfiga goni zvachose here. Hakuna here matambudziko achatiteera hanzi ukangopinda usingachekwe kuti dhora vharwa here wari vhara negumbo. Dzimwe nguva chihuri chinga chaenda padhoo, dhoo rinosvikorovera harichavhari. Wotocheuka wobata kuti ravhara here dhoo zvechokwadi. Hakusina matambudziko achanditevera, Chris.
Ye, Jonga, siyadhibana zvihlobo lamhlanje ngelanga le-New Year. Ye, sisungula ke umnyaka ka-2020, siqala ke lamhlanje. Yiko ke siyalinxusa kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum ukuthi asixoxeni ngokuthi libona njani lo umnyaka, ngawaphi amacebo angenziwa ukubana uZulu jikelele ahlengeke ebunzimeni lobu obukhona obukhona ngomnyaka odluleyo oka-2019. Ye, sicela nje ukuthi wonke umuntu ungawusekhaya eZimbabwe kumbe emazweni ungasitshayela ke ucingo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 0891-465-0318. Ungasichayela ke lapho kumbe usithumezele i-message ye-WhatsApp. Siya kufonela nje sixoxe ecingweni. Bakhona esibanxusileyo njalo ukuthi basincedise ukuthi sixoxe labo. Sixoxisana nje ukuthi umnyaka lo odluleyo bawubone njani. Njalo lo esisungule lamhlanje bazawubona njani. Jonga.
Rikaiti mwanzwa watereri varipa Facebook Shona page. Hanzi kuna na mkoma Obet Majambe. Hello VOA team. Ayu watinoto kwa muri. Hello mkoma Obet Majambe muri kwa muri. Vati waruku tuona from Harare. Kuita Villa D Manase. Hanzi magadi indonzi Villa D ku Cape Town. Tinote enda mkoma Villa D kana kuti ndi sister Villa D. Owen Mafa watipa namba zao. Hanzi ndirimu Upington ku South Africa. Mkoma Obet Majambe, Ranzi, Happy New Year, aiwa tinotenda shukuru. Honesty Chinava, may you call me on this number, aiwa tinokufonera mkoma. Never, Nevado Chitemerere, Anzi Maskwera se, aiwa taskwera shakanaka. Jumweche toko kubaguna mkoma Fraser, Chicks, Nathan. Anzi Maskwera se, kwese kwa muri watereri, dichiti Happy New Year, loud and clear, in Intelligence Bureau, South Africa. Ndo kwa wari huko.
Ye, jonga, si kangele ke ku Facebook yetu kutwa ke ay, kukanya inchina itu ay hambanga kahle Facebook, siyayilungisa. Sizaba sisemoyeni inge ku Facebook abasilandelayo ku VOA Ndebele, lingasi landela ke lisithumela ke imilayezelo yenu. Ye, okwamanje ke silaye esimnqusileyo umhlonitshwa wethu walamhlanje unkosazana Judith Isabel Dlamini, yena ekhokhela inhlanganiso yezalane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane edolobheni ele Bradford. Siyakwamukela kuhlelo Madlamini. Hello? Hello?
Yebo.
Yes, akwamukela kuhlelo.
Kunjani?
Yeah, first of all, can you tell us how you managed to cross over from the old and tired 2019 to this brand new year 2020?
I managed because I've got a vision for the coming year. Mm-hmm. So that's how I've managed to cross it, because I've got the vision for 2020. Otherwise, if I didn't have a vision, I would just maybe stay on the ground.
Mm-hmm. And from what you can see, do you think that it's going to be a better year than the last year?
It can be a better year according to us, what are we making. So if we don't make better choices, it will be like the last year. But we have to make choices that we have to be determined, work hard, that 2020 can be a better year.
Mm-hmm. Junk.
Mm. So, wano taurashua naka mama?
Ndino taura.
Apo, kando, vatuo damu na 2020, wanuruwa kwese, sasa ndeta, minangia kuluma, ndo taura.
Lami ya kuluma, ya kuluma.
Ndino ita after sign language, shungota amusku ndo ona shit.
Ya, kiro, nene Greek, ndino taura. Kana mamema kuti mno nzgoa Greek here.
Aywa, ashunora mbira kumberi, thank you so much. Tanzu, wa mishitaura kuti mune urongwa wa makatarisira, kana wa makaita kuti munge mchi zadisa muna 2020. Zvizva muri kutarisira kuita muna 2020.
Muna 2020 ndakubatsira especially pane rubatsiro nevanhu vanorwara kumusha uko. Because vanhu hakuna mushonga, hakuna chipatara. Saka my vision muna 2020 ndakutanga kuti ndivake clinica kuti pano.
Wow.
Kumusha kwandinobva uko.
That's a great vision. Muono Matunu haka tendereza kwa muno vae mimi. Nde api. Surrounding areas. Zenga benefita from you.
Zwa kafana na nana Chongo kwe. Jocholo, Kwarai, one question on an Aguaikana, which is Shendauko. It even Bamuvan Venkai on the other side, Venkai Vanukonoksik.
Thank you so much. Maybe I can just throw one last question before I hand you over to Chris. Are you working with any other Zimbabweans, or is just you, yourself, and you alone?
Yeah, clinic and the Bushanda in here alone, but in my Zimbabweans, we've got another thing as well. That we're trying to tackle with other things, but I am working with the other Zimbabweans. But not with this clinic. This clinic in Rushandandok.
Thank you so much, Chris.
Yeah, ungasitshela mama ukuthi inhlanganiso yakho le Bradford Community imi njani, inhlanganiso enjani, njalo iphathisa njani?
Inhlanganiso efuna ukuphathisa abantu abakuleli wele Britain ngoba siyazwa izindubeko. Uthi abanye bayashona kule indawo sasincedise ngokushaya izimali, sibashayele izimali ukuthi sidumbe sibuyele ekhaya, kumbe sincedise omunye wethu ngashonela la, sincedise ngemali ukuthi encedise abazali ekhaya, kumbe omunye ngagula sincedise ngokunjalo. So not ukugula kuphela, kumbe izethekeli zingafika kulelele emzini yabantu. Labantu abethu nxa befuna ukulaywa, sibona ukuthi bayalaywa. Le mishanto nxa ingane iyachitheka, sibona ukuthi sikhona siyancedisa. Abantwana uma beshada, sibona ukuthi siyabanceda futhi siyabalaya.
Nxa libanceda abachadayo, libanceda ngani? Ngoba sizwa kuthiwa inani labantu abehlukanayo lingani liyale lokho liqansa lisiya phezulu, kodwa nxa lina linceda liyaba likhangeleni kakuhle kahle?
Ikho lokho esesithi esekwenze saqinisa leli lunga ukuthi siqede udubo lonwele silalo ukuthi abantu uma bebuya besebenza babe bengelasikhathi kube lokuthi omunye uzakhuluma laye, kumba kulabanye abantu abangacebisa. Uma kathesa uma abantu bele nhlupho bayeza ukithi sesibaxwayisa.
I see. So Jongai, hear what she's saying. She's talking about this organization, the Zimbabwe Bradford Community. They also assist premarital.
Counseling.
Yeah.
That's a good organization. You are organized, yeah?
Yeah, we are organized. Yeah, because back home, our ancestors were organized with people full of wisdom, so we are following their footsteps. You know, when you are old, you have to have wisdom so that you can pass.
Thank you so much.
That's what we want to pass a piece of our wisdom.
Yes. And how are Zimbabweans in UK taking up your advice?
They agree. I think the people, they're just willing to find somebody that can bring people together and bring the unity, so that like right now, it doesn't matter whether you're Shona or Ndebele, we all come together and we want to get off with this thing about the Ndebeles and the Shona. We just realize we are only one Zimbabweans and in a foreigner land. So we want to get rid of this thing, political thing in a foreigner land, to come as one Zimbabwean. So we're dealing with those things that people can work one in unity. But how can we build that country if you are divided? So people hear what we talk, is like we have to walk in unity before we go back to build our country.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our first caller. Along.
Kazwe, Odunga.
Magadi kundiana wo.
Oh, do what you go to? I'm first to go to South Africa, Mukopane, Limpopo province.
Mukoma Elfas Chigocha.
Yebo.
Thank you so much. Ndimaita mutereri wedu wekutanga mukoma Elfas. Tipei zvamuinazvo.
Right. Zvandinazvo ndezvizvi, gore ra-2019 gore rakarwadza zvimwe zvisingatomboiti. Kurwadza kwegore rino, kwegore rino, inyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka. Asi chandinoona ndechekuti hatina kufanirwa kupomera kusanaya kwemvura zvakanaka, kufaya maglobal warming aya. Nekuti zvinhu zvakauya tichiziva, nyika inoita mari every day kana kuti every second every minute every hour asi vakatungamirira nyika havana kumbohoye nezano repamberi rekuti tiinge mvura iri pasi pane ground water yakawanda zvinenge iti pasipevhu apa kana kuno kana kunamibia kana kupi kune ground water tozobva po macommercial farmers aya ingatabudirira kare nekare aya enga ine mamassive dams but ndinoatozviziva kuti hapana munhu akambofunga kuti ngatitore madhozi atindokupa madhamu iwayo nekutigadzirira maglobal homing ari kuyaya nguva aitonga varungu kwakatombove kuine madrought but zimbabwe haina kumboimporta zvekudya nendava kune kuine macommercial farms achifenza saka macommercial farms ndianazotorwa naiwo webato riri kutongawo ndobva wagowana bvawagara asi takagara izvi tichiziva kuti migrations avange wabata 15 farms ukatarisa all those 15 farms they are not utilized haakumboshanda kana asi mafarms aiti enari kuva hwanga achishanda toregera kutenga chikafu kunze chizakaita sechibahwe chinziri easy kurima chichishandisa us dollar yacho rinonzi rinonetsa kuwanda ende kunetsa kwacho kungotadza business bedzekonzvikirikoeko bato riri kutonga hapana chimwe chinziripo nekuti zimbabwe ine zvese ndoera ndichizivao zimbabwe ine maresources akawanda azimbabwe yakapfuma asi vatiregera ti vanhu vachibuda inini chikoro nekwezvesekondari yakandidzidzira kuti mahuman resources ndo the best resources tisata mwenda kunana diamond kwete wana ngoda wana platinum wana so saka vanhu vari kuregedza hurumende iri peri kuregedza vanhu vane ruzivo mune masectors akasiyana-siyana vachienda kundosimudzira maeconomic vozotanga kuchema nemasanctions intezvikani chatofunga kuti targeted sanction chinhu chakaita sedrone chinatodrivewa chiri kuenda pana nhingi chine chenhingi chinozonetsa mbuya wangu vari kundohwa uko sei
asi tikamukoma zvinonzi nyika vanhu saka vanhu vacho ndimi mukava musingabatsire mukuvaka nyika mati vatungamiri vanga vakavega here
haiwa tongodi kutombobatsirwa vaendavao patrick mukaunza mari ikoko vanonge vachingotora vachidhivhete vachindoita zvinhu zvavo zvavanoti gore negore vachiti hei zanupiefu yaita zvisungo hei zanupiefu yaita zvisungo hei zanupiefu yaita zvisungo hei zanupiefu yaita zvisungo mari dzichiita ikokoko musiuno musiuno taitaurwa zvinzanzi ndabata auraya nyika akauraya nyika sei nendavaita zvisarudza handi ndivo vaimusarudza wacho vaakusara vachitaura kuti akauraya nyika handiwo yevanisarudza vachinyikegiri mugabepo president mugabepo president saka akauraya nyika achiuya pasi handiaisa zvisarudza
aiwa regai tigozotsvaka vatinopa mukana vebato rezanu p f nevari muhurumende vatipiwo mhinduro totenda zvikuru mukoma elfast
yakunyanyanyanya vana philip gaure chaichaizvo anda kunongedzwa nachibhunwe murume iyeye ndaari kufunga takapuka hatina kupuka kusvika ipaka
aiwa tinoimba vagaule vakateerera asi chakanakira ndechekuti studio 7 inenge ichipa mukana dai tatazviva kuti nhasi tichabata mukoma edvas dai tatobva tauyawona vagaule muchirongo achipindura thank you so much mukoma edvas regai titore mumwe muteereri ari parunhare allo
makadiko
takasimba ndiyanavo
ndimufundisi moyo
mufundisi moyo makadzokera kusouth africa here kana kuti muchiri kuzimbabwe
tiri kutambura tiri kuzimbabwe ndichema nehama
aiwazimbabwe ndizvozvo ndo zvazvinoda hanzi inonzi mukumuonera pamwe chuma chemuzukuru
yaiye chokwadi
taurai tinzwe nyaya yamuinayo tichitarisa 2020 na2019 musamukanganwawo
ya regai ndiikwasi dzangu vateereri vose mumbiri yacho jesu kristu 2020 watapinda muzuva ranhasi na2019 pachokwadi kungoshanduka zvavo kwenhamba kungoshanduka kwenhamba senyika yakasikwa namwari kuti makore anenge achifamba asi matambudziko achiri mazhinji mukati meruzhinji rwezimbabwe nhamo iri mukati menyika ino yatigerei nhamo inotyisa inotambudza inorwadza chose tisingazivi kuti nhamo yakadai chapira rini nokuti tarisiro yekuti 2020 angagona kuita zvakanaka handiuoni nenhaya yekuti kachizvitarisa kana muchiona nedenga remvura isinganayi nyika yedu inei yatigere inoratidza kuti yakatukwa zvikuru nyaya yekuti kana mvura chai hakuna matambudziko anevanhu mazhinji saka 2020 uyu ndiwezita zvavo kungototi wedzere makore kukura nekurarama tichienda mberi asi chinoshanduka handichioni asi chingoripo nechingoti tinongotenda upenyu hwatakapiwa namwari tirarame nokuti kana chitarisa chimiro chiri mukati menyika inei chimiro chinotyisa nokuti hapasina tarisiro yekuti 2020 ungava neshanduko mukati menyika yezimbabwe notetesa chiona kumabasa kwacho nhasi uno kazepe kadikidiki kari kutengwa nedhola dhola yari yaimbova yakasimba airtime iri kutengwa nedola dola iro i 100 ku South Africa saka 100 shi zvaitwa ne $1 kuratidza kuti zveshiwa bond note yeye kwa zveshiwa nyika inei yaparara yava kuda kuti utungamiri ugone kudzoka uzigare pasi uzive kuti ungabata sei nekuti zveshiwa tingagona kuti 2020 ingava ingabereka chakanaka muZimbabwe munomo andioni asi Zimbabwe ichiri nenhamuhombe chaiyo yekuti kuti
aiwa tinotenda zvikuru mufundisi moyo. Thank you so much. Toshuvira kuti munge muina 2020 akanaka.
Aiwa tinotenda tingotiwo mhuri yose yeZimbabwe ngatirambe chinamata Mwari. Mwari ndiwo chete watangosara naye watakamira naye tinotikavimba nemunhu hatibudiriri asingativimbei naMwari.
Chinamata
ndochete watasarwa naye kuti atinise mvura vanhu varime muka neshiri nepfuyo zvirarame.
Thank you. Tinotenda. Thank you, Chris. That's Mfundisi Moyo, one of our regular callers, and he's calling from Zimbabwe. Last week he called from Chiredzi. He was in Chiredzi in Zimbabwe. He says there is nothing that has changed between 2019 and 2020 except the figures. Yes, so he's saying Zimbabweans should continue praying for the rains. Because he's saying the drought is very, very persistent. And I think that's what Mukoma Elfas also said. He was urging the utilization of underground water. That's Mukoma Elfas Chigocha. He said because of the drought, the government should also utilize the pumping of groundwater.
Mm-hmm.
Yes, I think you have callers, our listeners, viewers.
No, our Facebook page is still down.
Oh, okay.
Then the Vele page is down. So, Mama Madlamini, ngokuzwa kwakho kwenzakala ekhaya, ubona ungani umnyaka lo uzabe unjani, ikakhulu sikhangela izendlala lapha, ngiyazi ukuthi ukhangela indawo ezinjengabo Lupane, leMat North nje, in general. Ungasitshela ukuthi ubona njani umnyaka lo esiqalisa lamhlanje?
I think maybe inkomo ukuthi zabe zingela kudla. But as well again kuyafanga ukuthi abantu bebona ukuthi bona bawuthatha bakhangela njani. Ngoba izulu kalikho ngizwa bakhala ngezulu. But kuyafanele ukuthi thina sibe le plan B nxa izulu lingani, maybe escape him for this crisis ukuthi sinathise izinkomo zethu.
Manje yagetshwa ngani imgodi njengoba abantu bekhala ngemali kangaka?
Kumbe abantu bona bephandle bengazama ukuthi betshaya izimali la ndikhonaphe ama-American litshaya izimali sincedisa abantu bekhaya. Ningatshaya ungasacrifice litshaya kwi-$10 kuyafika kunceda ngoba I believe there's more kula abantu abaningi abase-America khona ngapho okuthi $10 aso mali eningi lami nginje ngatshaya i-£20 ngoba isigaba lesigaba silabantu abakwenye indawo ukuthi abantu bengabuya sisebenze ndawonye. Zabona abasegoli abanye labo bengakhipha kumbe i-R20 you can do something. Ngoba I think we need to have a vision of what we're gonna do ngoba singaze sicomplain izulu nxa lingabuyi but we have to have a plan B.
Kodwa sikhuluma nje kathesi liyaphathisa yini abantu abalambayo njengenhlanganiso ye Zimbabwean Bradford community.
Yes, siyancedisa mina ngilenye inhlanganiso ex Zimbabwe primary school. Siyachaya izimali imali saqedisi ukwakhi yamaklasi kade engaplastwanga saplasta phansi. Sachaya imali sathenga inverter ukuthi abantwana bebe lama-computers. So siyachaya, siyakhuthaza ukuthi umuntu engaze echaye lo kwanza ukuchaya i-R10 is okay lo once ukuthi chaye i-R100 so abantu ngabe hlangana so kulenye igroup ekhona futhi engiyo eZimbabwe primary school abayenza okunjalo.
Hayi siyabonga. Ungabamba nje kancane ucingo sithatha umlaleli. Hello
Hello.
Yes, akwamukela kuhlelo.
Nasibona. Eh, salibonani.
Yes, siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lokhanya useBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani eBotswana umnyaka omutsha?
Hayi, umnyaka omutsha siwubonile. Hayi, eBotswana ku right.
Lingene njani?
Umnyaka omutsha siwungene kuze sikile. Noma nje umuntu engayanga ekhaya ngenxa yomsebenzi, kodwa hayi, siwungene kuze.
Ye, belimelindile kwaze kwatshaya u-12 la dubula ama-firecracker.
Ah, besendele, ebe ngikhathele ngoba ngihamba nge-truck.
Ah, okay.
Yeah.
Ah, kulungile. Ungasiphathisa kuhlelo lapha kumbe bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Yeah. Angizabingelele emaphethelweni.
Ah, okay. Yeah,
bengithi mina ngikhangele umumo wezimali owasekhaya. Umnyaka lo odlileyo, ipolitics bese ekhaya ngomnyaka lo odlileyo. Ngase ngikhangela le mpilo yabantu nje, i-social life, indlela abantu abaphila ngayo. Ngizaqala mbuyele futhi ngithi emalini. Mina owami umbono ngezemali, ngibona ukuthi uhulumende akacaci kakhulu ebantwini ukuthi imali okufuze isetshenziswe elizweni. Ngoba ungahamba ekhaya uyathola ukuthi noma ungaphula, noma ulamali yesidola kulalawo mabhondi ili uyathenga lokho kuyona liyani system noma nje kungekho official. Sesokusithi ukuthi yena layo uhulumende athi yena nxa ubhadala kuye eborder uza ethi ufuna ubhadale nge-foreign currency eyalapho ovela khona. Kodwa ungathi uyananzelela uthole ukuthi bayala bona ukuthi kusetshenziswe i-US dollar kumbe ipula kumbe irandi, i-foreign currency in general. Ubuse uzibuza ukuthi imali liyana bangayikholektha kuwe i-foreign currency bayi-incorporate njani ku-central bank yethu, njengoba bengala umthetho ovuma ukuthi bareceive imali ebantwini i-foreign currency. Bese ngisithi mina ukufisa kwami ukusiya phambili kulo mnyaka, ngifisa ukuthi uhulumende ngakuyenzakala acace kuhle kuhle ukuthi ufuna sisebenzise yithi imali, ukwenza ukuthi noma lathi sidonsa lapho esidonsa khona sidonse sikhangelele ukuthi kumele ukuthi ngathola okuyi-1000 kwami laphana ngifike ngushintshe. Official rate ibe yi-official rate okokuthi ngifika ngiyishintshe incedise ilizwe, ngoba kunenge ukufuna imali ekhaya osokusenza ukuthi izinto zonke zime. Bese ngisiza-ke indlela abantu abaphila ngayo ekhaya. Hhayi, ekhaya kuzima madoda. Kuzima ekhaya. Nodadewethu mina ngayigruphu yethu yemuli wathumela wabonga ukuthi egrupini wathi hhayi, ekhaya kuzima, uhlale ekhaya yena ule bhizinisi yakhe. So abantu bayahlupheka, ungakhangela ukugula, abantu bayagula ezibhedlela, akulamithi, akulabodokotela. Yazi yonke into akula kudla, yonke into inzima nje, vele ukuba sekhaya kuzima. Bese ngisithi ama-politics zakithi ngikhayelela ukuthi omnankagwa nxa besenza izinto bayathula zi, ungasakwasilizele lo president, umbalela president. Kuze kuphela belokhu besithi ama-austerity measures. Uyabona ukuthi thina singabantu abangafundanga ikakhulu ngathi kithi emathebeleleni, nxa usithi ama-austerity measures ungachasisi kahle kahle ngesiNdebele ukuthi utshoni. Akunzima ukuthi lami ngiqalise mplani ngikhangelele ukuthi wena dawuyilida yami ukhangelele ukuthi ngiye ngapi. Bese ngisithi-ke sengiqeda, bese ngisithi mina umnyaka le esiya kuwo, mina ngokufisa kwami sibile bengifisa ukuthi ilizwe lakithi ngaliyathuthuka, ngoba even thina sesihlala emazweni sazadina abanikazi bendawo. Kusithi ngakuyalunga sisebenze sibuyele khonokho kulutshwane esikutholile sibuyele ekhaya. And bavuma ukuthi nxa ubuyele ekhaya ulokuzintwana kwakho ungakubhadaleli inkalakatha yemali, ngoba okunye okusibambileyo uyabe ulokuyimthina kwakho lapha lani kube zima ukuthi uzayithola ngapha i-foreign currency yokuthi imthina uyithenge nge-20,000 pula uthole kumele ubhadale i-100% ubhadale isiyi-200,000 pula ukuhambisa izinto zakho ekhaya uyeqala kwi-business kwakho okuncane. Ekuqineni-ke bese ngibingelela lina magebhelisi esisizulu abantu bezimbabwe bonke-ke kakhulu abantu bakamthwakazi le muli yami unkosikazi wami labantu abami abasekhaya lobaba lomama labafowethu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Ube lo mnyaka omutsha omuhle.
Hayi, kuyabongela.
Jonga ndofungathina emthekeleri parunare. Hallo.
Hallo.
Ye, ndiyani awo? vahove muri kutaurira pasistereki zvaita sei mvura yapwa here mumutsime mune hove yaramba kunaya haiwa simudzai izwi vahove vanhu vanzwe kuti hava hove vari kuchema kuti mvura haina kunaya
okay haiwa ndinonga ndakunzwika mani
ya makunzwika nawo muri kupi vahove
ringo kuZimbabwe hangu masvingo
masvingo Zimbabwe tinotenda mapinda mugoredzva tiudzei kuti nhasi maripinda sei goredzva iri
hapana chokufarira chamwari 2020 inongova paper 2 ye2019 hapana chambochija
saka panonzi gore rinorira paya pakuti gidyi richitena nahamuna kana kutombopembera kuti yewe
handinaini ndandakatobatwa nehope nekuti papasina chokufarira
zvakaoma titaurireiwo shuviro yenyu muna 2020
tariso ndongodai mwari anoisa mvura kuti azvidaiia zvakanaka nekuti mvura hapana kwatiri
saka zvinhu zvakamira sei zvirimwa kumasvingo
hangu pakaipa zotooma zvimwe mbudza inongova mumbiri
zvangooma zvakadaro
zvitooma zvakadaro ame nekuti inorarama negore
pane vari kuita kurudziro yekuti dai paitwa urongwa hwekuita madiridziro vanhu vachiitirwa mabhohoro nezvimwe zvakadaro imunotiiwo nazvo izvo pane kumirira mvura yemudenga chete
zvotaita tapuwa zviri masola nemazibhorani zvamazuva nezvi tataitorarama nokuti kuramba takasora mudenga hapana chinobuda
hapana chinobuda thank you so much mukoma maita basa mukoma hove muve negoredzva rakanaka thank you so much that's our caller Mr. Hove calling from Mashingo is saying there's nothing to celebrate in 2020 and he says Zimbabweans should pray for rains in 2020 I think tinemwe muteereri hello
tonga we have our second guest Mr. Solomon Socks Chukwuero welcome to the show
welcome and welcome to your listeners
Thank you so much. We hope you had a very wonderful crossover into the new year.
Yes, we had. We were indoors. You know, in South Africa, South Africa is a very violent environment. You don't go around. Otherwise, you cut short your happiness. So we were indoors.
Okay, Jonga.
Ndofunga mungangotanga mukoma, maybe you can start by telling us what you are looking forward to in 2020.
What we are looking forward in 2020, as I alluded in the afternoon, that as the Global Zimbabwe Forum, we are a human rights organization or an organization which advocates for human rights. So we hope to see more human rights being respected back home in Zimbabwe, and not only in Zimbabwe, but in SADC, and not only in SADC, but also the whole of Africa. And as we all know that Zimbabwe is just trying to find its foot, both social, economic, and the political, that the leaders of Zimbabwe are going to find each other. But as they do that, they mustn't exclude any faction. When I mean faction, I'm not talking about a political faction, but a societal faction, be it the churches, be it the labor, be it the students, be it the business, be it the civil society, security sector and the political parties, they must all come together and solve the problems, bearing in mind that human rights is a fundamental issue to be observed in Zimbabwe.
Thank you so much. And Solomon Socks Chukwuero, vanhu vese chigaro vesangano reZimbabwe Global Forum vari muSouth Africa ramba yenyu muri parunare mukoma ndisati ndakupa Mike Chris ningotarisa kuti vateereri vari kuti hanzi namukoma Fraser Chicks Nathan Anzi tinoti kune vamwe vanowanawo vaite pfungwa dzakafanana nemi Mai Dlamini. Thank you so much. Vari kutenda basa ririkuitwa na Mai Judith Isabel Dlamini vari ku Zimbabwe and Bradford Community ku UK. Koti Marosha Panastasia anzi hesitete, happy new year, God made it for us. Koita Peter Manyaga, watching you from Eastern Cape in Queenstown, South Africa. Zvimwe chete namukoma Farai Msemwa, vari kutoona vari kuJohannesburg. Mukoma Simbara Shekamurai, vati panhamba hanzi fonai. Vakawanda vari kutifonai, regai tigona kuti tinovabata here, Chris.
Yeah, chonga. Yes, penduke njalo kuNkosazana Dlamini. Yeah, maDlamini avezwa lapha bayakhuluma abanye abalaleli bethu bayakubonga. Hello? Nkosazana Judith Isabel Dlamini.
Yebo, linjani?
Ye, sithi uyabizwa abalaleli abanye lapho baya kubonga umsebenzi eliwenzayo.
Ye, ngibazile lendlalele, ndlalele ye.
Ah, okay. Ye, manje ke umnyaka lo njengoba uqala zikhona yini inhlelo elizigoqayo elibona ungani zizaphathisa kakhulu umnyaka usiyaphela njengoba uqala nje lamhlanje ukuthi usiyaphela le zikhona yini inhlelo elilazo?
Ye, especially nale inhlelo ukuthi sibone ukuthi siza ukuthi sibone ukuthi singanceda ngemithi elizweni lonke jikelele. Sifuna ukuthi singanceda njani ngemithi abantu ngoba abantu bayafa eZimbabwe, yinto kade sithi siqakathekise kakhulu.
Okay.
Mm.
Aha. Manje lizaqoqa njani? Ikutshaya yini imali njengenhlanganiso kumbe kukhona elikukhangelele ukwenza?
Kulabanye abekhaya esake sabanxusa babuya lapha bazokhuluma ngathi ngokuthi isibhedlela sihamba njani. So siza buya sibanxuse futhi ukuthi sesakhuluma lamanye amahlanganiso sibona ukuthi singatshaya yini imali nxa kusenzakala ukuthi engxenye sibona ukuthi singadinga le mtshini.
Hayi, kuyizwakala jonga.
Atoenda kuna vachikowero. Vachikowero. Yes. Sangano renyu reZimbabwe Global Forum. Isangano rashanda richimirira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika tichiona pamunombosangana nemamwe masangano pai muchimirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa. Muri kutaura nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinge dzichiremekedzwa muna 2020. Vana veZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa, South Africa. Zvii zvamuri kuitwa imisi yemasangano kuti zvinge zvisingaitike zvakadaro muna 2020?
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuita inonzi pachirungu advocacy. Nekuti nyaya yekurwisana kana kuti kurwiswa kwezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa harina kutanga iko zvino, yakatanga muna 2008. Yatanga muna 2008, saka tiri kuenda tichinotarisa kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti kuve nekurwisana. Chii chaizvo chinoita kuti maSouth Africans vange vachiti vekunze hatidi? Toona kuti dzimwe nyaya inyaya dzakatarisana nemagariro emunowo muSouth Africa, kureva kuti utungamiriri hweSouth Africa nevana vemuSouth Africa pache zvavo vanoona sekunge isusu kana kuti vekunze vari kuuya vachivatorera mabasa zvikuru. Nyaya hombe inonedza inyaya yeikonomi iri kuita diki, vanhu vari kuwanda. Hadi kunyange isingazosviki hayo pa unemployment rate seyekuZimbabwe, but kana vanhu vagara vachiri kuwana iyoyo yavanayo, iyoyo vanoona panika kuti vekunze ndo vari kutora zvikuru sei. Kana mukaona panoitika mhirizhonga, vanhu vanove affected Ethiopians, maSomalians, maZimbabweans, maMozambicans, maMalawians. Vanhu ivavo mukatarisa Zimbabwe, Mozambique neMalawi vashandi kazhinji kati vanenge vanhu vanoshanda vanoemployiwa nemaChinese nevemuno vanenge vachivaexploita vachivatambirisa mari iri pasi kudarika inenge ichidiwa neSouth Africans. Mukazotarisawo maEthiopians nemaSomalians, vanhu vanoona mashops vachi ona mashops avo kazhinji vane employers avo vemuno neve kune dzimwe nyika but kazhinji vanozvishandira asi munoziva kuti panenge pangotanga mhirizhonga panosvika element yecriminality vanobva vatanga kungobatanidzirwa vachirohwa vachitorerwa zvinhu zvavo saka tiri kutanga kuita iya inonzi advocacy yekuti isusu as Africans ngatigarisanei as Africans tiite mushandira pamwe tiite muonera pamwe
ndokubatai muromo vachikoveri hameno pari kuita feedback iyo andisiwo kuti chii ramba yanyu muri parunhare tine muteereri halo takasimba ndiani avo taurisai hatisi kutombokunzwai
ndinoitwa Oswell Jawi
Oswell Jawi muri kufona muri kupi mukoma Oswell
ndikufona ndiri Cape Town ndikufona ndiri Cape Town South Africa
Cape Town South Africa mari tamba sei gore dzvairi maripinda kubva na 12 usiku
taritamba zvakanaka totenda mwari atipinda mugore rino pamushanduko tototarisirawo gore rino tawanawo shanduko
inini nguva yandaikura taiti kana dzaakungosvika 12 o'clock pakati peusiku tobata mabhini nguva iyo takati tine mabhini esimbi dzichingoti some seconds past 12 tairova mabhini kusvika tazonetawo nhasi zvivi zvamaitawo imi kupemberera kuchinja kwegorewo muri kure muri kutaurira kure
dati tapemberera hedu tari pemberera gore zvasi tachinopemberera mwoyo usingafari kuti ko vari kumusha vari kupemberirawo here vachifara dzimwe dzenguva vanga vasingafari nokuti vo vatarisa takasatarisana nematambudziko etinotarisana nawo munyika yedu chikafu chikafu kunaya kwemvura saka tokotide mari atikwanisawo kutipawo mvura takwanisa kuti tingatorima hedu chero mbeu yacho chidhura taingorima nee mudura gore rino kwanise kurarama
but mvura yaramba kunaya
saka tokotide mwari akwanisa kuyandurisawo gore rino pakwe zvingaita zviri nani kuti tisangopedzera mari kuvatumira chikafu kuvatumira zvimari gore ramangwana retozoendavo isu tinoenda takabateivo totoenda totaka kunosekwa nevariko kuti makanga mutiiteko dhoniyo makanga mutiitei dhoniyo isi makangofananawo nesu tagara tiri kuno kuzimbabwe ini makauya nei isi taipedzera mari kutumira nekuda kugoma kwakaitawo munyika medu nemamiriro akaita zvematongerwo enyika.
Thank you so much. Maita basa mkoma wazuo. Gaiti tore mwe mteereri. Hello?
Hello?
Ndiya navo?
Ndiwa ndi Shaiso.
Shaiso. Muri kufona muri kupi mkoma Shaiso?
Ndiri ku Harare.
Harare. Titaurirewo kuti nhasi mari ibata sei gore dzvairi. Kana richiri zvakudai hanzi izai rinobatwa sezai. Tiudze kuti mari putirira mudonje here mari bata sei kubatira pakati sebasketi here chii chaitika
tangoribatawo nemaoko mairi segore nyowani
segoredzva
asi zvinhu zvakaoma pazingapo
vamwe vanoti panoberekwa mwana ari mucheche hanzi anouda akapfumbata zvipo zvake chii chamunofunga kuti chakapfumbatwawo na 2020
hameno nokuti mamiri ekunze chaivo anoratidza kuti kwakaipa
kwakaipa
mamiri ekunze chaivo ndo atibvundutsa gore nyowani
saka munofunga kuti hapana shanduko yakanyanya kubva kuna 2019 kusvika muna 2020
zvingagona kutoita wese mamiri azvakaita nokuti ndobva zvangu masvingo asi hei hakuna kana kumbodonha kana donhwe remvura mombe dzedu dzaakutopera kutofa izvezvi kutaura kudai zvekuti kana kuti zvoo tichadzipei mombe
hapana
dambudziko hombe ratinaro iroro
Ya, aiwa kungaramba tichi namato kuti dai mwari vatibatsirane kuti mvura inai. Asika pane vanofungwa kuti dai paitwa mabhoro vanhu vachiita maprojects ekudiridzira imi munotiyo.
Zvakanaka chose asi dambudziko rine hurumende yedu nderekuti inozongofunga zvekudeta ita mabhoho kana dambudziko ratouya hatigoni kumbogadzirira tichiri mune zvakanaka. Vanozongomirira kuti kana taita dambudziko nebhoho zvekungodeta zvinodhirira bhoho zoona bhoho rozovapo tozotanga kurima already drought yatovapo.
Zara inenge yatopinda.
Zara inenge yatopinda. Ngatimbogadzirira tichine zvakanaka. Gore rekunenge kwanaya iroro tofunga kuti aiwa kana kusina kuzonaya tichazodai plan B. Manje kana tikagara tichingomirira kungoti sezvakangoita kucyclone zvezvo zvokuti takazomhanya asi vanhu vanga vatofa kare. Ndozvimwe chete neizvi.
Aiwa hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira tinoimbawa kuti vane chekuita neraramo dzevanhu muhurumende umu vanga vakateererawo chirongwa chino kana vachazosanganawo nevamwe vateerera chirongwa ichi vachavarumawo nzeve kuti aiwa kotadii kumboedza izvi tigare takagadzirira pano nepapo sezvataurwa namukoma Shaiso. Tinotenda zvikuru, muwane usiku hwakanaka.
Notenda.
Thank you so much. That's our caller. Mukoma Shaiso, you are calling from Harare. He says he expects little change and if any, maybe for the West, between 2019 and 2020. And Mukoma Oswald Jawi, who called earlier from South Africa, Cape Town, he said he celebrated the New Year, but his thoughts were with his family back home because of the economic and socio-economic hardships the country is facing at the moment, Chris.
Yes, sir. Chonga, let's go back to Madlamini.
Hello.
Yeah, Madlamini, uyezwa bayakhuluma abanye lapha nge ababonayo labakufiselayo. Wena ungukuyini okufiselayo ikakhulu nxa sikhangele zombusazwe? Kukhona yini okukhangelele ukuthi umnyaka lo ukuletha kwinguqu?
Ayanga ngiyafisa ukuthi into engcane zingatshintsha, but I think whatever happens kuyafana ukuthi sonke sibone ukuthi siyasebenza nzima into engayitsho.
Kodwa nxa ukhangele wena ye siyabona uhulumende uthi imizamo ikhona yokuvuselela umnotho welizwe, ubona ngani ikhona yini okweqiniso kumbe ababusayo sebehlulekile?
Ikhonkutsho ukuthi lanxa behlulekile thina lathi kuyafana ukuthi sengxenye labo ngoba nxa ukuthi bawusame situation nxa izulu lingekho bengela vision kungela mali baza kwenzani.
Hayi kuyezwakala. Hayi ungayala usecingweni lapha jonga. I asked Ms. Dlamini a quick question. Can I just ask Mr. Chikore the same question?
Yes.
Mr. Chikore.
Yeah, Chikowero.
Sorry about that. Mr. Chikowero, yeah, uyakhuluma phela isindebele kanjani siyasixoxa. Ungasitshela wena ukuthi ubona njani umnyaka lo ukuthi ababusayo yibo yini esimele sithi umnyaka lo nxa uphela useyafika sibili uDisemba 2020 sesiyangena ku-2021. Ubona ungani babe sebehlulekile yini ukuthi singabapha elinye ithuba simelele ukukhetho ngo-2023 kumbe kukhona okuyabe kumele kwenzakale?
Uyabona indaba yokubusa kunalabo abasebusweni ababusa ihulumende yeZimbabwe. Then kunabantu. Abantu ababusayo abakhwanisi ukuthi babuse bodwa kungela abantu, bafanele ukuthi bayimvove abantu ukubusa kwabo ukuthi ma izinto sezibanzile bahambe kubantu babuze abantu ukuthi kanti abantu lapha singayenzani, lapha singayenzani. Bangakhethi ukuthi hayi thina sifuni kusebenza nabonke, bangaba ama-civic society, labor, business, students, professionals, nama secrocrats. Mangita ama secrocrats ngikhuluma nejog vangaiti pande ukuthi ngoba ngamasotsha bafanele bahlale emabarakeni thina sesikhuluma ipolitiki. Hayi, bafanele ukuthi umuntu wonke ibe yi-national question. Bangehluka kwenza lokho, abantu bazobona ukuthi hayi sebeyehlukile ukubusa. Abantu bangabona lokho, uzabona sekuba ne-disappointments. Abantu sebaqalisa kuba nama-protest, sebaqalisa kubatshela ukuthi hayi sikhani lapha. But bona bangala kukalela abantu hayi kungcono banikize abantu ichance ukuthi kati lina lifunani. Abantu babatshele ukuthi thina sifuna ukuthi izinto zikambe kanje kanje kanje.
Hayi siyabonga, ungabamba nje kancane ecingo jonga.
Thine mtereri, hallo.
Makadiwa guru wangu.
Takasimba ndiyana yabo.
Jairos Chikomba, ndiri kuno ku South Africa ma Alexander.
Mkoma Jairos Chikomba. Hanzi chimwe chikomba tasa ikombi yandai.
What?
Phone yenyu. Mkoma Jairos, famba imbichana kubva pamurika kuti munzwikwe nekuti phone yenyu iri ku break. Hello. I think taita dambudziko refoni yawo yanga ichinetsa kuti inzwikwe. We may have lost Mkoma Jairos. Hello. I think we have lost the caller. We'll try to reconnect with him. That's Mkoma Jairos from South Africa. And tombotarisa edu kune vanyora pano apa Studio 7 Shona Facebook page. Hanzi na Mkoma Livers, Hanzi Livers Manuel, Hanzi hapana chinobuda 2020, kuita Garikai Chikore, watching you from, umenu kawana, Hanzi kuzwara, Hanzi Vereningi, Hanzi Muriseyu, kwa tepenyuri, venepenyuro, jongane wa mwese ikoko, hewa tiruwa penyu, wa taura shokare Mkoma Donald Mamboma, waisa namba Hanzi ndifonere, tichawana wati wano batu kwa herene mjenya Mkoma Donald wafonere wapo. Zvimwe chete nama Mkoma Maponga Tau, tinotenda Maislamini, vari kutenda Maislamini, Mkoma Maponga Tau, Hanzi Maislamini totenda ropafadzwai, then Morgan Zviwayo, Hanzi pamberi nejongwe, ndezvekare zvanhasi aiwa zvakashanduka, kuita Stabile Cummings, Hanzi corruption must end in 2020, ishuviro idzo. Zvimwe chete Dwight Mike Chiwenga, Hanzi solidarity from Midlands, ngati gadzire nyika vakomana, ndo zviripa vanhu vatina vatumira mashoko kuno Chris.
Yeah, jonga, we'll go back to umama Madlamini. Madlamini, did you as an organization or as individuals in the United Kingdom in the Bradford community have what most Zimbabweans used to have, or some of them still have, you know, where they pull together some money during the year, and then end of the year they share. Did you do that?
Not in our group, but some of the groups do. There's some people that they do.
Okay.
Yeah. There's some people that they do.
So how can you explain to us what they did and how they did it? And how it helps?
It helps. It helps some people if they know that they put so much money at Christmas time, then they'll be able to buy the Christmas groceries for their families. Mm-hmm. So which means it's a way of budgeting for them, that it doesn't pressurize them when Christmas comes, because there's a money that is set apart for such a thing. Even for us, we have talked this thing that we will put money aside. Mm-hmm. We'll put some monthly money, or because we've got account, so that when we need something, we just go in and take the money from there. So we're working on to that we put money aside as a community, that we've got money when something happens. We don't always ask people to stay when there is a money that is needed. Maybe we know that someone doesn't have a food, so we can
And then as the future comes in, other programs that we're going to come together as a group to plan what we can do with helping. So we can say to those that are able to contribute so much money once a month, because apparently most of the people do have money. They have money to go and drink beer, that money that someone go and drink beer. If they set apart, I know all my fellow Zimbabweans, they love their beer, but if someone just set the money that one or to send a child to school, than drinking all the time. We need to be people that will leave and leave a legacy when you die, that you leave something behind, that this is what I live for, than just not living like an animal and die with that nothing. Mm. So, and then for us, the people that are abroad, is a privilege that we are here. So we need to, you know, I know the government has failed, but we need to stop blaming the government and do something. And stop. This is a generation that people blame. My parents didn't do this for me. That's how I am. Mm. But what are you doing? Like, if you are 50 and still blaming your parents for the things that they didn't do over when you were a child, over the 50 years, haven't you done anything to change yourself and improve yourself?
Mm-hmm. So. But then how can you help yourself when there's nothing to help yourself with?
Like now I was talking to people like you are.
Mm-hmm.
You are working in America. You do have money, don't you? You can just set apart to help people in Zimbabwe. So you can help. You can put $2 a week and then set that aside and say, this is the money that I'm going to give for a cause.
Mm-hmm.
And then I was saying to those people that there's some people that they drink. You know, it's a thing that you can't blame. My father used to drink, so I have to drink.
Mm-hmm.
You don't have to. You can go for counseling and stop wasting money on things that they don't matter. Sorry, I know most of these people don't like me because they like their beer. They like their nobody.
No,
but this is a reality. We need to help the next generation. We do.
That's true.
I don't have children myself, but I love helping children. I'm a person that's supposed to be selfish, and I want to go to the hotels. I want to go and do manicure. I want to go there and then spend money. But you know what? I want to live a life of legacy that I can help other people. When I was a kid, no one helped me. I used to go to school without shoes, but I had relatives that were working. I wish if someone bought me some shoes.
Mm-hmm.
Thank you so much,
Miss Dlamini. It was a pleasure having you. We are actually out of time. I hope you have yourself a wonderful new year.
Thank you for calling. Thank you so much. What part can I play for me to assist? But as we do that, even over Muzigaro, Zogutonga, Gava recognize the Kunevan, Marguda Batsira, Kutin de Maire Ruke, Oliver Mtukuzaka Imbagati, Tora Kutin de Maire Ruke, the Maire Rutin, the Nichete, in the Minor Rutan Guti, Ulingo Jibunza, Ovamo Guti, Apatueta say, Kutravinika Famberembe.
Mashoko ekuvaka Chris nasati ine nyanzvi mukuvaka mashoko.
Yeah.
2020 tamutanga zvakanaka.
Sure.
Thank you so much vachikovero tinotenda zvikuru.
Tinotenda zvikuru ndichitenda vatereri venyu.
Thank you so much.
Yes, that was Mr. Solomon Socks Chikowero of the Zimbabwe Global Forum in South Africa. You also heard from Judith Isabel Dlamini of the Zimbabwean Bradford community that's in the United Kingdom. Thank you so much for joining us. I hope you have a wonderful 2020. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hope you stay well until we meet again in 2020 Tapinda Tose. Thank you so much.